Amai Lucia Masauso, avo vane vana vaviri vanoshandisa sign language, vakataura ne Studio 7 vachibudzirwa naMuzvari Precious Nkomo vekuDeaf Zimbabwe Trust. Vanoti vane makore makumi matatu nerimwe ekuberekwa uye vakapedza zvidzidzo zvavo zveO-level. Vanoti mamiriro ezvino aya haasi kufadza vakawanda vakaita saivo, vanenge vaine shuviro yekuenderera mberi nedzidzo yavo.
Makolleges havagamuchire munhu, for example, kana asina maolevels ese asina English nemaths. Some might have other subjects but ana science kana kune vanenge asina English havamugamuchiri. Mateachers ikokoko haanzi kuti akwanisi kucommunicata nevanhu even if they are accepted, vane maolevels akakwana. And vamwewo sainziwo inenge ichivanesa because mamwe mawedzi anoshandiswa kusainzi nechirungu chinoshandiseko kuchakadzikadzika, so kuti vatsanangudzira vana kusainzi kuti akwanisa kuzoipasawo sainzi iyoyo zvinenge zvichinesa.
Amai Masauso vanoti munhu anoshandisa sign language anokwanisa kuita zvidzidzo zvese zveumhizha zvinoitwa pazvikoro zvepamusoro, asi mukana wacho havasi kuwana.
Vanokwanisa kuita zvese zvizoshowani nekuti ndino 5 year engineer, even inin myself ndinoda zvescience. I also love journalism kuti ndizive ndogona kunyora stereki, saka ndinoda kuti nditodzidza more about that. But kuti kwekuti ndiende ndinodzidza izvozvozvo handikwanisi because ndeichitya kuti kunaita preta here, ndichakwanisa kupasa here. Saka ndiye ndiri worried mukati mangu kuti nyange ndikada kunoita kosi ndichanzwisisa here matichirwo atinenge tichida nekuti pane pasina interpreta.
Mumwe mugari wemuHarare, Muzvari Theodora Gaswa, vane makore makumi mana ekuberekwa vanoti vakatoora mwoyo kare patarisiro yekuenda kuzvikoro zvepamusoro.
Ndiri ndega kuenda kukoleji, zvinhu zvakaoma. Zviri nani ndichibatsirwawo nevamwe kuti ndikwanise kuenda kukoleji. Kana pasina interpreta zvinonetsa, but kana pana interpreta zvinenge zvakanaka because dzimwe nguva ndinoenda kangotarisana naticha ndesinzwisa, but kana pana interpreta zvinhu zvinenge zvichidzidziswa ikoko ndokukwanisa because zvakaomera kuti munhu ari deaf atarise zviri kutaura naticha achitarisa zviri kuitika, so vanenge vakangotarisa interpreta. At the end of the day vanozosangana as a group interpreter na note taker naivo vari deaf vakuitsanangudzirana zvanga vachidzidza imomo, but ndinofunga kuti vanokwanisa kudzidza zvavanokwanisa kuita as long as vakaprovidewa interpreter akakoshesa.
Muzvari Gaswa vanoti dambudziko rekutadza kwavo kuenderera mberi nedzidzo rinotangira pakuti mutauro wesign language haukosheswe kubvira mumhuri kana munharaunda munokurira mwana.
Problem itangira pasi-pasi, ichikwidza kusvika kumusoro-soro ndokune problem. Chikurusa inyaya yekuti hakuna sign language. Even mwana achitanga kudzidza chaiko-chaiko, anoida kudzidza sign language mbichana-mbichana-mbichana. And it's easier kuti nzwisise zvinenge zvichiitika nekuti anenge ane sign language. Uyezve kana even kupasa kwake kunenge kwaaeasier nekuti ari kushandisirwa mutauro wake waanoshandisa. And tinge tichida mainterpreters kwese, kungava mukoleji, mateachers colleges, zvese kuve kune mainterpreta kuti vanhu vakwanise kuita se vari deaf vakwanise kupinda munzvimbo idzodzo vachinzwisisa zvinenge zvichiitika.
Pfungwa yekuti mutauro wesign language uri kutarisirwa pasi inotsigirwa naMuzvari Precious Nkomo.
Machallenges vana vari deaf anotangira kubva kumba chaiko chaiko nekuti mwana ari deaf anozvarwa nemubereki anotaura anonzwa. Isusu vana vedu vari hearing totanga kutaura nako kari mudumbu chaimo. As a parent anopedza nguva asati adiscover kuti mwana wake hataure, dzimwe nguva achimhanyanyawo kung'anga kumbononamatiza kuona papa kumbodii zvakasiyana siyana trying to make that child talk. And that denial stage yomubereki inotodelay mwana kuti akwaye a language. So we are looking at a child ari kubva kumba asina language. And when mubereki akatora mwana wake achimuendesa kuchikoro, vanenge vachiexpect kuti mwana takumuendesa kuchikoro ndoko achataona chi language handiti. Of which mwana amisa mastages aya from 2 years, 3 years ndo the normal age yokuti mwana atange kutaura achiakwayewo a language. But akaamisa stage iyo obva aenda kuchikoro. And vana vakawanda dzimwe nguva vari deaf vanotanga kuenda kuchikoro kana ne10 years.
Muzvari Nkomo vanoti zvikoro zvepamusoro zvinofanira kubuda pachena kuti zviri kusarura vanoshandisa sign language.
I've not yet heard of a profoundly deaf person who has made it to university here in Zimbabwe. Profoundly deaf because we have to know pane ma types of deafness. There are those who are post-lingual. in those who are prelingual. Ari prelingual ndo uya asambobvira acquire language, asambobvira akangozvaro ari deaf. Ana and yeah, kwanza kana kubudisa sound yezvimwe zvinhu kana kutaura chaiko. Nei vari postlingual kuti akazoita deaf later in life. Acquire chi a language is easy. Anoli breeder. Anonzwisisa as compared to munhu ari profoundly deaf asambobvira ambonzwa anything. I have not seen those varikunza kune kana 6-7 moni nongerawo kuti vari ku university whichever tertiary education uyu asandavaona
vanodzidzisa vatori venhau pa University ye Zimbabwe muzvinafundo Wellington Gadzikwa vanoti sign language inofanira kukosheswa sezvo iri yemimwe mitauro iri mubumbiro remitemo renyika. Vanoti dambudziko iri rinokwanisa kugadziriswa chete kana vana vese vekuprimary nesecondary vakadzidziswa mutauro uyu.
Kana zvakadaro zvinozovo nyore kuti muzvikoro zvinodzidzira mahoko izvi vanhu vane masign language vapindewo imomo vachidzidziswawo, nekuti zvese vanenge vachigona kuti mutauro ndounenge uchisiyana. Saka mutauro iwoyo unoshanda pese, hapana pausingashandi, nekuti mutauro unoshanda mumatechnical fields kana ime muna journalism, kutira kuti nyangwe muna majournalism training school vanhu vanenge vakaita sign language vari kuprimary nyangwe vachigona kutaura vanogona kutoripota nekuita basa renhau iri vachingoshandisa sign language iyoyo, vachishambadzirawo kune vavo vanozwisisa sign language. Saka ikave yakadaro tinoona kuti nyika yedu yese kana yaane kunzwisisa kwesign language zvinobatsira, kana mumakotsi mumatarezi mhosva makawanda wanda mumigwagwa zvinenge zvangoteshe kuti vana vachabva vachaita mapurisa vachatora mabasa ese akasiyana, asi vanenge vane ruzivo wesign language kuti vagone kutaura painenge ichidiwa. Saka hazvina kunangana nevasingagone kutaura chete, asi kuti nemunhu wese, nekuti ndokuti zvinzwana ikadzidzwa nechivi rimwe chete pane pakutoti wesign language omira kutaura wesign language zvisizvo zvinofamba, nekuti tinoona kuti munyika vanenge vachishandisa sign language vanenge vari vashoma pane vanenge vasingashandisi sign language. Saka vakaiziva vese ndokuti vawadzane, nekuti budiriro yenyika inobva kune munhu wese, mazano anobva kune munhu wese. Tinogona kunge tiri kurasirwa nemazano akawanda nezvimwe zvinhu zvatinogona kunge zvibatsira nyika yedu kana matinogara munharaunda, nekuti tetisinganzwe zvinenge zvichitaurwa nevanoshandisa sign language. Saka tinoona kuti kana tisati takuziva kukosha kwesign language tichangoramba tiri vanhu vepasi.
Muzvinafundo Gadzikwa vanoti danho ringatorwe nehurumende nderekuti zvikoro zvinodzidzisa vatori venhau zvigamuchire vanoshandisa sign language.
Zvakatonyanya kutokosha kuzvikoro zvejournalism izvi, nekuti ndo vane basa rekupa mashoko. Vanofanira kutoona kuti pane vamwe vanhu vasiri kuwana mashoko aya. Saka ivo kana vachitaura mashoko asina kwaanoenda hazvina zvazvobatsira. Saka zvinokwanisa kutoitika izvozvi ndezvekuti pazvidzidzo powedzerwa iyo sign language, nekuti tiri kuziva kuti mamwe malanguage ese anashona nani vanhu vanotoataura kare, asi iyi ndiyo yasarira. Saka zvikoro zvinoda kuverengwa zvizivikanwa kuti zvikoro zviri kuziva zvazvinoita uye zvine zvinangwa zvingaverengwa kunzi zvinoziva donzo rezvazviri kuita, zvinofanira kunge zviine zvidzidzo zvesign language, zvinoti munhu wese apinda imomo aite chivhivheni, nekuti anoda kuzoti ataure nemhomho dzevanhu. Saka munhu anoda kuti ajournalist anoda kuti azotaura nemhomho dzevanhu. Unogona kutaura nemhomho dzevanhu kana uchigona kutaura mitauro inoita kuti utaure navo. Saka tinoona pari zvino kuti hapana pazviri kuitwa zvichiratidza kuti zvingashorwa zvakanyanya zviri kuitika panguva ino, zvinoda kuti zvigadziriswe uye zvinonyadzisa kuti sign language kumacommunicators haiko.
Gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vanoti hurumende ichatora matanho ekubvisa zviri kuita kuti vanoshandisa sign language vatadze kuwana dzidzo yepamusoro.
Nevara rechirumbiro tinoti inclusive education. Tinoda education isingasarudzi, tinoda education isina rusarura. Ndiri kuona requirement yokuti maths nechirungu isingakwanisiki kufufiliwa nevanhu vakaremara nourema ihwohwo. Saka njere dzedu dzofanira kutiudza kuti pane zvimwe zvinhu zvisingafani kubvunzwa. Mapepa asingafani kubvunzwa. Nokuti kusati kutobvunza chirumbi kumunhu asingagoni oro asina kuzvarwa achitaura nenzwi rake andoona sokutopata. Kupata ikoko kubvunza zvinhu zvisingaitiki. Saka kana paine rhuru yakadaro, irhuru yakapata, saka inobviswa.
Zvinhu zvikaramba zvakadai, vakuru vehurumende vachizadzikisa chivimbo chekubvisa zviri kuita kuti vakawanda vakaita samai Masauso naMuzvari Gasva vatadze kuwana dzidzo yepamusoro, remangwana revakaremara richange rakajeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.